Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzeludza nasi china chikunguru 26, 2018. Vari kukwikwidza vakazvimirira kumagunje vaGodfrey Gandawa avo vakadzingwa muzano PF nechikwata cheLacoste chiri kutonga bato iri mazuva ano vachinzi inhengo yeG40 votsvagwa nevasori avo vaenda kumba kwavo munguva dzerunyaniriri nhasi. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzotaura pamusoro peongororo yakaburitswa nesangano reFree and Fair Foundation iyo inoti mutungamiri wezano PF Emmerson Mnangagwa vachakunda zvine mutsindo musarudzo yemutungamiri wenyika, asi veruzhinji vachiti kutiza kuri kuitwa nevanhu kumisangano iri kuitwa navamunangagwa munyika munongedzo wekuti havana rutsigiro serwava Nelson Chamisa veMDC Alliance. Zimbabwe Electoral Commission inokomekedzwa nedare repamusoro kuti ione kuti yawanira vashandi vehurumende zvekufambisa kuitira kuti vakwanise kuvhota panguva iyo vanenge vachibatsira ZEC kuvhotesa vanhu munyika. Mapato anopikisa anoti haasi kufara nekushandiswa kuri kuitwa chikafu sechombo munguva yekutsvaga rutsigiro pamwe nekushandiswa kwemidziyo yehurumende kuri kuitwa nezano PF muurongwa hwayo hwekutsvaga rutsigiro. Zano PF inoita musangano nevanotengesa zvinhu mumugwagwa muHarare ichiti hapana achabviswa mumigwagwa asati awanirwa pakanaka pekutengesera. MDC Alliance yoenderera nemusangano wayo kuchitungwisa ichitsvaga rutsigiro. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro dzesarudzo nemuvhuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.